This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo mbudzi 29 2015. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini ngakandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Musangano mukuru wechigumi nesere weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA unotanga muHarare. Mapato anopikisa obatana pakukurudzira kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Musangano mukuru weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA wechigumi nesere unotanga muHarare paine tarisiro yekuti pachakurukurwa nezveumhizha munyaya dzekugadzirwa kwemishonga, utungamiri pamwe nevanhu nemagariro. Dingindira regore rino rinotarisa nezveshura matongo mushure ma 2015, utungamiri pamwe nekodzero dzevanhu kana kuti AIDS in post 2015, linking leadership, science and human rights. Tabata mumwe wenhengo yebhodhi reICASA, amai Louis Chingandu, kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Musi 30 muHarare Gardens kune zveimwe program yekubudisa musangano tichienda nawo kupublic kubvira kuseni kusvika 1 o'clock. Kunenge kuine futi musangano uri open kuti munhuwo zvake anodawo kungoenda ikoko akaenda muHarare Gardens kuti anononzwa zvinenge zvichiitika. Asi pamusoro paizvozvo tinenge tichibuda pamatv, tichange tichibuda paredhiyo, tichingopa masamaries ekuti misi iyoyo chii chaitika, uye tine newspepa ratinobudisa everyday richange richitaura kuti zvii zvaitika zuva iroro, zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachiriwana nyange paindaneti chaipo.
Mashoko aamai Louis Chingandu, vanove nhengo yeICASA board vari muHarare vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mapato ezvematongerwo enyika gumi nemashanu anopikisa hurumende anonzi ari kuronga kubuda negwaro rezvaanoti zvinofanirwa kugadziriswa pasati paitwa sarudzo, zvikuru zvakanangana nenyaya dzesarudzo kana kuti electoral reforms. Kunyange hazvo mutauriri weMDCT vaObert Gutu varamba kudoma mapato ari muurongwa uhu ose, vatenda kuti bato ravo rimwe remapato ari kukurudzira kuti paitwe shanduko dzinokurudzirwa nebumbiro remutemo idzva pasati paitwa sarudzo.
Ichokwadi kuti tine mapato ezvekutongwa kwenyika opposition parties chirungu anokwana kuita iwo gumi namashanu 50 awo anga achigara matare kana kuti misangano yakati wandei mazuva mashoma apfuurawo, ndangwa chiri chekuonesana nokukwenenzvera nyaya yemaelectoral reform atinoda iwo kuti avepo. Atinotarisira kuti mareform iwavo akaitwa akazenge pane maelections muno munyika yedu yeZimbabwe, nyika yedu ichipikirwa maelections awa anezenge achibudisa result inokodzera, result inonzi muchirungu iri free and fair.
Mungatudza kuti urongwa uhu wasvika papi, masvika here pekunyorerana pasi?
Urongwa uhu wasvika kudanho repamusoro-soro chaizvo. Kuti mazuva pfuura awa ndingangoti svondo rapera irori. Takatendenge patoitwa kuwirirana kuti vatungamiriri vedu vachisanganisa vamugenzvangirai nemamwe maleaders 14 political parties vaizenge vachisangana muno muguta meHarare vachizosainirana gwaro iri rinokwenenzvera mareform atinoda. Asi pakazoita muchirungu andingatiwo malogistical problems okuti vamwe vatungamiri vanga vafamba vasimo muZimbabwe, vamwewo vanga vane zvimwe zvirongwa, zvimwe zvingamupinyi zvakadaro zvakafakisa kuti timbosendeka hedu kusainirana kwegwaro iri. Asi zvindikangoda kuti vateereri vazivende zvokuti zvinhu zvose zvakagadziriswa, bharo rakakwenenzverwa, tangosara kuti vatungamiri vemadzipato vari 10 nevashanu vachinyora rugwaro rwavo rwesignature vachitaridza ivo kuti to chibvumirano chavepo.
Vamwe vanogona kuona maitiro yaya kana kuti danho irori seurongwa hwekuti mapato anopikisa akuda kushanda pamwe chete mukupinda musarudzo. Ndokwazvingazonongedza here?
Ndoda kuti vana veZimbabwe vakateerera nguva dzinedzi vafare kuti zviri kuitika izvi zviri mugango, zviri kukangwa, zviri muhari, zviri kupikwa, zvinhu zvakanakira nyika, zvinhu zvakanakira isu vana veZimbabwe.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti rakabuda nezvichemo zvishanu zvarichasvitsa kugorokota rezvevashandi kuti zvitariswe. Mutungamiri wesangano iri vaWilson Makanyaire vanoti vatopedza kunyora tsamba yavo uye vachaisvitsa kuna amai Priska Mpfumira mangwana musi wemuvhuro.
Ndere kutanga inyaya yebonus isati yapinda mumaaccounts evatiza kusvika nhasi. Zvisinei kuti mutungamiri wenyika vamugabe vaende vatipromisa kuti bhonasi inouya, zvekare hatidi kuti maticha vange vachipuhwa bhonasi muna December vapiwo bhonasi yavo muna November sezvinenge tiwo vamwe nguva zhinji. So tanyora tsamba nechinyiki kuti kuna minista wepublic service tichivati aiwazve maticha vanhu vashandi it is right but they must be given in time. Ndechimwe chichemo chedu chataisa ichocho. Chichemo chedu chechipiri taisa chichemo kuna minista chezvitinaxidentitazon political line chinonzwa kuti kumatonand west nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza maticha ari kuzivi kuti maizwa ari kunoitwa on political line.
Muri kutarisira kusvitsa riini zvinyunyuto izvi kugurukota?
Isu tatopedza kunyora tsamba yedu chafanira chekuti tsamba yedu tiende naye kugurukota musi wemanda.
Ndiani vamwe vamuri kushanda navo pamasangano evashandi vehurumende?
Isu semasangano evashandi vehurumende tinosangana nemuapex nevamwe vakaita sana Zurita nevamwe vakaita sana PTUZ, asi michema tinogona kusiyana. Zvichemo zvedu zvinogona kusiyana nguva yekuenda but tinoshanda tese. Chatinongoziva ichi ndechekuti vana Zurita vana PTUZ vamasangano akura zvichida havachaona nhamo dzaticha, vanhu vodyavo guta, hakuna kumirira kwavangaita matia kwakaindosimba. Saka tinoshanda yedu navo tichimi pamwe chete navo. Zvinyuto zvedu zvimwe zvinoda kuti zvifanane but chatinozochema nacho kumanyunzi makuru tikati ngatitenge paashoni tiise mushandi panguva yekuti atinzwisise. Tinoona vamwe vedu vodududza, vamwe vedu vokundira kuenda. So tinokumbira kuti pakuita zvichemo zvematicha iwo simanyunzi makuru ngavaitibatana but kana varamba havo hazvinei. Ndosaka takatanga rimbato rematicha nekuti vaona kuti vakuru vedu havagone kutimiririra, havagone kumirira maticha, zvakare vanenge vavakudzwa kudzibvuta vokanganwa kuti maticha achiri kutambura.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunhare kumashanaland west neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Varimi vakawanda mumatunhu emashanaland east nemashanaland central vanoti vakatarisana nekurasikirwa nembeu dzavo dzavakanga vavarika pasi pakatanga kumbonaya mvura sezvo pasi pakabva paoma zvakanyanya. mumwe murimi vamavhura demberere vari kwanzvimbo kumashanaland central vanoti mvura yakambonaya iyi inenge yakabva yatora mwoyo wembesa dzavo zvekuti zvizhinji zvave kupararira muvhu.
Kunokuku ini ndogara muwadhi 7 saka nyaya iriko ndeyekuti mvura yakati nayo zvishoma kati vazhinji havasi vakwanisa kudyara nekuti mainputi vari kunesa. Saka pari zvinezvi mvura yakanga yane 5 days isati yanaya yakamboti nayo zvishoma zvekuti moisture yakanga iripo vamwewo vakanga vane mbeuwo vakakumisa mvura ipapo haina mvura yazonaya futi zvakare. Saka vanhu vari kutotiwo mane preparation yekumotorewo makomba nekurima rimwe vane mombe kuitira kuti kana mvura yazonayawo mainputi kana apo mbeu wodyarawo.
Asi pane vakanga vamboisa here mbeu pasi mvura yambonaya zvokuti vangadai vachichema kurasikirwa nembeu dzavo?
Vakavaisa mbeu variko. Kune vakatikurumidzeiwo vanoti mbeu tiri kubuda voita vamwe vakazodyarawo mvura yaenda haisati yabuda. Saka ivavo ndo vari panjodzi huru yekuti nekushaika kwounyoro ingangotadza kubuda ndigonangoorera pasi. Asi vamwewo vashoma shoma ndivane vake vekuti saka hati yakaramba isina nayo izvozvi tinoona kuoma kuti zvakare.
Ko zvipfuyo zviri kuwana here mvura yekunwa pamwe nekuwana rufuro?
Nenyaya yekuti kunoku munongozara nekupiswa kuri kuitwa nzvimbo mapani mazhinji akatsva uye zvemvura mombe dzaakutofambawo nzvimbo dziri kurevu kunotsvaga mvura yekunwa makoroka mamwe emudhuza aya akapwa.
Avanga vari vamavhura demberere vekwanzvimbo kuchiweshe mudunhu remashanaland central vari parunare nestudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Inokutambirai nemufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka. Tatsikwa navatemba muliswa vaimbova nhengo yeparamende varizve vakambova ivo sachigaro weZANU PF kumashonaland west province. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 vamuliswa.
Aiwa ndinotenda nekutendera kwamaita vateereri madadio enyu ikoko.
Aiwa isu tiri nani tichivimba kuti vateereri vedu vari nani. Vamuliswa, mazuva ano muri kufamba nechirongwa chenyu chitsva chinozikanwa icho nekuti Yard. Mungatiudza kuti Yard basa rayo nderei chaizvo, zvinangwa zvenyu ndezvipi?
Ya, ichokwadi chekutanga inonzi Youth Advocacy for Reform and Democracy. Hongu vamayouth akati aiwa vakatoda Yard chaiyo chaitite zvinhu muyard medu. Yard chaichedzemasuburb sichekutanga zvinangwa zvayo ndezvekuti ida kuona mayouth ese achipindira munyaya dzekuti nyika ibudirire, nyaya dzenation building. Vachiti zvakawanda zvacho zviri kuitwa hazvibate isusu, asi kana zvoitwa, kana totambura ndizvo tinotambura. Kotodini kupinzwawo pekutanga panyaya dzekuti tinge tichibetserawo, tichipawo mazano, tichipindira munyaya dzekuti nyika inofamba nenzira ipi, nekuti ndisi takati wandei tiri 60-70% yepopulation yacho. Chimwe chacho chiripo ndechekuti vada kuti vafambise nyaya yekuti ivo mayouth vapindewo munyaya dzekuti kana hurumende ichigara pasi chiita mitemo yayo kana ichiuya nemaproject ayo akananga kuti policy formulation iitike, vanofanira kugarawo pasi nemayouth futi zvakare, sezvo mayouth vari pamberi pehwandu hwavo. Saka vafani kusiyiwa. Chechitatu ndechekuti vada kuti mayouth ada kuti ange ari pamberi pekuita kuti hurumende inge ichiteedzera constitution, bumbiro renyika, kubvira kunyaya dzemahuman rights, kunyaya dzedemocracy nemasecurity persons enyika, kuti zvinoitika kunana dzamara izvi hasange zvichingoitika takanyarara, nekuti munhu ane mvumo yekutaura, yekuzvimirira, yekutamba nemunhu waanoda, yekujoina pati yaanoda. Kana munhu aita izvozvo, nyika ifanira kunge ichitumira vanhu kana ichisunga vanhu panyaya idzodzo, chero kuprotesta panyaya dzavanofunga kuti zvinhu hazvisi kufamba nemazvo. Vane mvumo iyo. Saka vanhu vadaro vanofanira kunge vachipiwa ruremekedzo rwakakodzera zvinofambira nebumbiro renyika.
Asi muri kukwanisa here kuti munge muchienda kumativi mana ose enyika muchiparidza vhangeri renyu?
kana pane chinhu chabudirira chiri kufamba nenzira yakanakisa icho ndikutobva ku Midlands kudaro province yese kutaura kwandikuita izvozvo tine hutungamiri maprovince ese munyika munomu hutungamiri tinawo kuprovince hutungamiri tinawo kumaadmin districts enyika dzese iye zvinoizvi nhasi vatanga kupinda maconstituency opinda mumaward hapane chinhu chatingaite chisingabve kuward chichikwira kumusoro ii ndiri kunational ndini founder ndini national coordinator and izvi zvandinyanyozvizivisa vanondiziva mashandiro angu ndowanzo kuda kuita zvinhu zvinobva pasi zvichikwira nekuti kazhinji kacho zvinhu zvinotanga kumusoro zvisingadzike pasi
asika vamuliswa tiri kuona kuti panenge patotanga kuita mutauro pachirongwa cheyadhichi vamwe vakaita sana Jim Kunaka vachiti izvo zvinenge zvematongerwo enyika tiri kunzwawo kuti vazakariya mushawati vanenge vabudawo imo muyadhumu zviri kufamba sei
aiwa Jim Kunaka akauya kwatiri takamuisa parehabilitation tikamuisa kwamakandiwa aishandiswa kurova vanhu zvaanobvuma ega kati vamuiswa ndibetsereiwo kuti izvi zvandaita ndiregere tikati ndiye munhu watingade kushanda naye kana asvika patinofunga kuti asvika kuti achinja zveshuwa haacharova vanhu kuti anga achifamba neshoko rekuti aiwa kurova ana hakuna kunaka isusu zvataita kunge matauro anoita kuti kana wapinda pagrupu inotamba zvigure unotambawo zvigure saka kana wabuda muzvigore imomo unobva waona kushaka kwezvigure saka takamutora ende akauya kwatiri achitaura izvozvo achipupura ega ende isusu kwatiri kutinotora mapolitical parties ese kune vezapu kune vemdc kune vepdp kune vezanupf kune vamwe anodawo majuvano people first chero isati yafomwa variko kune vemavambo kune venca varipo itse tinotora muyouth wese anenge ripo nekuti tinoti hapana pati yatakarerekera mushawatu abva kuHarare ane pfungwa dzaanadzo asi papfungwa dzake tinoti iwewo futi usatonge mumunhu kuti anobva kupati yakati nekuti ndipo panotanga kutaura zvakati wandei kasi pakutanga chinhu chero mukabvumirana neni hapana kambani inotanga nhasi ine vanhu vakatanga kambani vachiripo vanhu vanochinjana wani ende pfungwa dzinosiyana
aiwa nguva yedu ndo yaita shanje tinokutendai zvikuru vamuliswa nekupinda muchirongwa chedu
aiwa ndinotenda
manga makateerera kubva kune vaimbova nhengo yedare reparamende vachimirira Hurungwe West uye vaimbovawo sachigaro webato rezanupf kumashonaland west province vatemba muliswa avo vakutungamira sangano revechidiki rinozivikanwa nekuti yad aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri tosangana zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko ajonga kandemiri.
Wakachena chogauna wakachena giresi
kuchena wakachena chogauna ndokutengera bareta
kuchena wakachena chogauna ndokutengera bareta
kuchena wakachena chogauna ndokutengera bareta kuchena wakachena chogauna ndokutengera bareta kuchena wakachena chogauna ndokutengera
bareta
kuchena wakachena chogauna ndokutengera
bareta
kuchena wakachena chogauna ndokutengera
bareta
nayo nzwisa temerina kubva kuna Thomas Tafrenyika mapfumo tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare musangano mukuru wechigumi nesere weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA unotanga muHarare. Mapato anopikisa obatana pakukurudzira kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Marvelous Muhlanganya uye.